Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vese munzvimbo dzese dzetine mapoka evashandi vari kutsurudzira kwazvo kuti dai taratidzira.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hapana kudzokera kumashure panyaya yekuratidzira kwariri kuronga muna zvita.
Tichida mukure vanyaya dzinenge dzichibuda-buda kuti vamwe vazodai vamwe vazodai. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nemuvengi nokuti pakufunga nekurarama kwechokwadi hakuna munhu anozvirwisa. Ina ndingazvicheke nebangaka.
Vastani zvorwadza vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu apindwa napongwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuzoenderera mberi nekuratidzira kutanga kwazvita kunyange hazvo mapurisa akasumwa asi asati apindura. ZCTU inoti vashandi havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye vanoda kuti munyika muite nhaurirano. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa tikavabvunza kuti urongwa hwavo hwakamira sei.
Uri kufamba zvakanaka. Vashandi vese munzvimbo dzese dzetine mapoka evashandi vari kutikurudzira kwazvo kuti dai taratidzira. Chinangwa chiri chekuti kutungamirirwa nokurongwa kuri kuitwa upfumi hwenyika hakusi kufadza ruzhinji rweZimbabwe, nokuti chirongwa chebhanga guru renyika reserve bank chekuti vaunze mari inonzi mabond notes, vazhinji vevashandi navanhuwo zvavo munyika vari kuona kusiri kuronga kwakakwana, nokuti hakupedze dambudziko rine nyika rokushomeka kwoupfumi nekushomeka kwemapasa neurombo hwatekeshera. Vashandi vari kuti ngatiregei kutamba tichiedza mahumbwe nekumanedza nekurongwa kweupfumi hwenyika, asi paroda kuti nyika yese musoro pamwe chete tibatsirane kuronga, tirunze urongwa hunoita kuti vanhu vabve muurombo, vashandi vasarasikirwe nemari dzavo, nevakazorora vari pamudyandigere vasarasikirwe nemapenzeni avo. Saka urongwa huri kufamba zvakanaka, kwese vashandi vabvuma kuti tipinde mumugwagwa tiratidzire.
Asi ka hurumende iri kuti urongwa hwekuparura mabond notes uhu ndihwo chete hungapa kuti munyika muwanikwe mari iri kushayika mumabhanga.
Vashandi vari kuti mari haimere mumiti semichero. Hakuna panongonzi paunzwa mabond notes nyika yobva yatotanga kuita mari. Asi panoda kuti vanhu vagare pasi vatarise chikonzero chatichiita patiri. Nyika haisi kushungurudzika bedzi nenyaya yekuti mari dziri kushayika mumabhengi, asi nyika iri kutoshungurudzika nenyaya yekuti upfumi hwese hwenyika marongerwo avo hwose haana kumira zvakanaka. Nyika iri kurwara paupfumi hwenyika. Saka iyi nyaya yekupinza mabond notes haipedze dambudziko guru rokushayikwa kwamabasa, dambudziko guru renhamo. Uyezve mabond notes akaiswa nyika yakamira sezvairi, upfumi hwakamira sezvairi sahuri, anoruza value. Mabond notes anoshayiwa uremu hwekonzera kuti varombo vanenge vachishandisa mabond notes votadza kutenga zvinhu zvavanofanira kutenga nevalue yanga iripo pamari yekunze kwenyika. Saka panotoedzera urombo kune vanhu vagara vari varombo. Pari kuda kuti nyika yese iise musoro pamwe chete. Kune vakafunda vari mumayunivhesiti, kune vakafunda vari mumabhengi, kune vakafunda vari mumatrade union nezve vakachenjera vagara vane experience vakamboita magaze naireserve bank. Panoda kuti paitwe gungano ravanhu rokutarisa kuti nemamiriro akaita upfumi hwenyika tingaita urongwa hupi kuti tibude mumandondo atiri.
Saka mapuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa zviri kufamba sei pari zvino?
Isu hatisungwe nemutemo weposa, asi senguva dzose nokuziva kwatinoitawo mapurisa emunyika yedu tavanyorera tichivaudza kuti tinoratidzira pamutemo. Havana simba rekutirambisa, havanazve simba rekutipa mvumo nokuti tine mvumo muconstitution. Asi kana vakasatipindura tinongotenda kuti vanenge vachiziva kuti havana simba rokutirambidza. Saka takangomirira kuti tinzwe pamari, asi tiri kuronga tichienderera mberi neurongwa.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vari parunare kubulawayo.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vanotungamira sangano revendors union Zimbabwe Vasten Zvorwadza vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu munyika apindwa napongwe. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vemasangano aya vari kupiwa mari nevekunze kuti varatidzire uye vachinzi vave kunetsana. Masangano akaita setajamuka, this flag nemamwe ndivo ari kuronga kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi tabata vazvorwadza tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti mune kunetsana kunotyisa mumasangano avo.
Kubatana masocial movement takabatana, asi tinofanira kutinzwisisa kuti nyika yedu iri heavily infiltrated neCIO. Saka vashoma vedu nokuti ruzhinji rwemaZimbabwe dzinorarama nenhamo, munhu akapiwa dollar anogona kutotengesa struggle nekutaura zvisirizo pamedia nekutaura zvisirizo paanenge ari kuti zviitike sezvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Inini chokwadi chiripo ndechekuti kubatana takabatana. Zviri kurwadza chero iye wacho ari kutaura kuti hatina kubatana zvimwe chete. Saka it's an issue yekuti tiri kuinfiltratewa and CIO it's at work full time kuti vakwanise kudzonyongodza zviri kuitika. Asi chandiri kuziva ndechekuti CIO iye zvine zvinyange ikadzonyongodza haichagona kukurira marwadzo ari kuwanikwa pavana veZimbabwe. Zimbabwe yakuchitora mukana wokuti zvisunungure nematambudziko kwete kuti nekutumwa.
Saka muri kumboita here musangano kuti mugadzirise sezvo muri kuti wapindwa napongwe kudai?
Pachedu pane zvishomana nezvekugadzirisa, asi tiri kusangana nguva dzese tichida mukureva nyaya dzinenge dzichibuda buda kuti vamwe vazodai vamwe vazodai. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nemuvengi nokuti pakufunga nekurarama pochokwadi hakuna munhu anozvirwisa. Ina handingazvicheke nebanga ka ukaona wakuzvicheka nebanga zviro kuti it either wakupenga kana kuti pane zvimwe zvinhu zvikuru zviri pauri. Munhu wese ari progressive ukaona akutaura zvekuratidza kuti anga ari kudzosera struggle mashure, munhu iyeye anenge asina kuti twasu twasu, ada kubatsiridzwa kuti aenderere mberi.
Vanotungamira sangano revendors union Zimbabwe Vasten Zvorwadza vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemutedzeri wegurukota rezvekutyerwa kwezviwanikwa vaFred Moyo nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekuchera zviwanikwa. Vakuru vakuru vemakambani ezvicherwa vanoti vane zvimhingamupinyi zvakawanda zvavari kusangana nazvo, kusanganisirawo nyaya yemitero yavanoti yakakura uye kudhura kwavanoti kuri kuita magetsi nekushaya zvimwe zvikwanisiro. Tabvunza vaMoyo kuti zvinhu zvakamira sei.
Tinoona sekuti pari zvino tisi tinofanira kukwidzira ikonomi yenyika kuura mamwe masekta zvese. Tinofanira kuti tipfuure patiri iko zvino pazvinhamba ezvicherwa zvatinobudisa, pamari yatinopinza munyika, pavanhu vanopinda mabasa kumigodhi zvinonetsa zviriko asi toda kuti zvigadzirise isu segovernment kuti batsire migodhi asi ivo pachavo vane zvavowo zvavanogona kugadzirisa zvatoda kuti vatarise vagadzirise vanogona here kushanda vachizvinzanisa nezvinoitika kune dzimwe nyika kuti vanofambidzana nedzimwe nyika vachiona zvinoitika ikoko vachigadzirawo mashandiro avo vachiita kuti vashandi vavo vashande zvakanaka vachiita kuti michina yavanoshandisa ndiyo yamazuva ano kuitira kuti mari yavanoshandisa idzikire isu zvedu sehurumende zvatinofanira kugadzirisa tiri kugwana kuzvigadzirisa hazviitiwi musi umwe nokuti kana tikada kuti titi ngatibisei mitero yesei mitero iyoyo ndiyo inenge ichiinda kunogadzira zvikoro kunogadzira makiriniki saka hazvibatsiri kuti tamutsa chimwe tichiuraya chimwe asi ndinoona kuti ramangwana rezvemugodhi rakanaka
asi pane imwe mitero yamabvisa here zvichienderana nekurudziro yevanochera zviwanikwa
takabisa yese mitero yokutera kuti unochera vhure nyika maroyalty nokuti tinokupai mugodhi pokuchera tichitishandisa saka uchishandisa chinhu chedu pano mutero waunopa hurumende wekuti uri kushandisa maroyalty ese akadzika aimbova kunhamba pesenti chikamu pazana yanga iri kugumi nezvitatu zvimwe zvava papesenti chikamu 1 zvimwe pa2 zvimwe pa3 vamwe vanga vasingacheri zvichegwa vachibika kuti zvibude dzava simbi dzakanaka taidai tichivachaja mutero wakati kurei watakambotoda kuchaja asi tikamubisa futi kuti aiwa ngatimbomirai tivape nguva yekuzvigadzirisa simbi dzavanotenga kune dzimwe nyika nemitengo yakakura dzekuti vashandise mumigodhi dzinouya dzisina mutero ndo zvimwe zvatinoita magetsi aimbova kumusorosoro tikatarisa seekoromu takamadzisa ava pasi pe7 cents taiitira kuti koromu igadzirike itange kushanda mafenesi avhure futi mazhinji ari kuvhura izvezvi saka tiri kuiza kugadzirisa asi zvinhu zvinoda kuti zviitwe paduku paduku
muteedzeri wegurukota rezvekucherwa kwezviwanikwa vafred moyo vari parunhare mubulawayo muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nhasi tine hurukuro navachikwaka matemai vepanembudziya pamutora kudunhu remidlands tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo
pamzara pari nyaya yechikafu iri kunetsa mukoma blessing zviri kuitika ndezvekuti chikafu chiri kuuya chichinzi ndechesocial welfare asi chiri kuuya chichipiwa vanhu vashomanana muvillage pamusoro pazvo chiri kunge chichiitwa futi zvematongerwo enyika hachisi kupiwa vatsigiri vemdc
ndiani chaizvo anenge achipa chikafu apa
vanopa chikafu vakati wandei asi vari vatungamiriri vemunharaunda kubva kuna kansela anenge aripo touyawo maparty chairman anenge aripo kana even mayouth officers chaivo vanenge varipo saka vanhu ivavo ndo vanhu vari responsible nefood distribution ndingakupai mufananidzo wemusi wa5 November chaivo vakatorerwa murume anonzi vaurayai nguruve 50 kg yavakanga vapuwa yechibage
ndiani akavatorera chibage ichi
chibage chivakatorerwa nasabhuku wavo anova ndini akavanyora chaiye anonzi Oliver Kangosa nasekretari wake isabhuku iyeye anonzi Marco Rukondo baba ivavo vamunhu mukuru chaizvo ane 75 years
sei vakatorerwa chikafu
nyaya ndeyekungoti uri mutsigiri wemdc baba vamunhu akashungurudzwa mu2008 vakarohwa vakapazirwa musha saka nanhasi nyaya iyoyo haiperi ndiri kunzi hamufanira kunge muchiwana chikafu nekuti munotsigira bato rinopikisa sampf
makamboendesa here nyaya yenyu kune vezimbabwe human rights commissioner
takaendesa nyaya idzodzo taane medzi miviri mumashure mutaendesa nyaya idzodzo vehuman rights vakatumawo fact finding mission team yakauya iine mapurisa eprovhinsi vakaita assessment pagroundi vakanzwa chaizvo chaizvo vanhu vari kunyima chikafu vamwe vakatodzimwa mazita avo nemasabhuku vachinzi hati kuzivii hati kudii mari dzei dzemutera hatidii ngogarai nenyaya yekuti muri vapanduki
ko kumapurisa vari kutiwo kudii
iyoyo nyaya yavangouraya nguruve musi wa5 November ini ndakaiisa kumuzarabani police station ndikapa ripoti yekumupurisa wepisi anonzi constable bwanya ivo ndikavaudzawo kuti vaende papolice bas ichadereka iri padhuze navo vakaendesawo hatina positive response
tiri kunzwawo kuti vamwe vari kupiwa chibage chepresidential agriculture scheme ichi vachipiwa mbeu nemafotereza muri kuzviwanawo here
Mbeu iriko the presidential pack tingati ngondirune inenge iri nani zvikuru yakaitwa kumakambani kunova ndo kukotiko saka uko kunenge kusiri kunyanya kukonzekwa zvipartisan ukangoita ochida uri kunopiwa package yako yekotoni wopiwa fertilizer hakuna ndiyo yechibage but handizoka zvatinodya nekuti vanhu vane nzara mukoma blessing
ko vanopawo rubatsiro vari kumboyawo here munharaunda yenyu
vanopa rubatsiro ivavo vandiri kutaura nezvavo vechibage chiri kutorwa ichi chiri kupuwa chiri limited ichi saka nguva chichizvo ndechesocial warfare chamumaoko evatungamiriri vezanhu hanzi ndichamugabe hakuna kana vati vambouya hakuna kana organization yati yambouya ndingangoti vari kuda kutopawo rubatsiro igermany
vachikwaka matemai vepanembudziya pamutora kumidlands vari parunare kunembudziya kwakare Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Dzino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Priscilla Mabande vesangano reWomen and Health Alliance Obstetric Fistula Campaign. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Priscilla Mabande pano pachirongwa chedu.
Tinokutendai kwazvo nekutigachirawo pachirongwa chenyu. Sangano redu rinobatsira madzimai anenge akakuvara pakusununguka, anenge akatsemuka dimbira kana nzira yetsvina pakusununguka mwana. Tinobatsira madzimai aya nekuti vasonwe pachena, vava vachigadzirika kuti upenyu hwavo huraramike zvakanaka.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti kune dambudziko revanasikana vari kuroorwa vasati vabva zera. Pane here zvamungatsanangure kuti vanasikana vanenge varoorwa vakadai, chirwere chamuri kutaura ichi chinovabatawo here uye zvese?
Vana vechidiki vechisikana ivava kana vapinda zera e14 years kunobata 16 kana 18 years chaidzo vari kukuvara zvakanyanya. Vari kukuvara mukuti panodzika mwana achibuda nenzira yemwana iyoyi ndopaari kubva atsemura dumbira nokuti muviri wemwanasikana uyu unenge usati wanyatsokura woumbika kuti ukwanise kutakura pamuviri uyezve musikana iyoyi akwanise kubatsirwa nenzira yemwana zvakanaka. Vazhinji vacho vari kuzvarira kudzimba. Kana zvadai vasikana ivava vanenge vasina anovabatsira kuona kuti pane pazvanesa kuti vakwanise kugadzirika nekuti dambudziko iri rinokwanisa kudzivirirwa kuti risatoitika zvachose. Asi zviri kusangana kuti vasikana vechidiki vachibata pamuviri miri yavo isati yanyatsokura uyezve vachiita zvekubatsirirwa kumba kana kumachechi kana kungava pasangano remadzimai asi vasina kuenda kuchipatara kune vaya ana mazvikokota munyaya dzekubatsira madzimai pavanenge vakusununguka.
Munhu angazive sei mudzimai kuti ane dambudziko iri?
Dambudziko iri rinoonekwa mukuti munhu wechidzimai, mukadzi kana musikana anenge abata pamuviri agobva abatsirwa kusvika asununguke. Pamusoro pekuti asununguka obva atanga kupinza, ndichakumbirawo regero kune vatereri, anotanga kupinza weti kana tsvina nenzira yemwana. Weti netsvina iyi zvinobuda nguva dzose, hadzina pasekuti panombonzwika kuti ndabonzwa kuda kuenda kuchimbudzi. Aiwa zvinongotongoyerera nenzira yemwana ndo dambudziko ratiri kutaura. Vamwe vanogona kuti pavanotarisa mabhuku avanorapwa nawo kana mabhuku ekuti pavakabatsirwa mune makanyorwa kunzi CVF kana RVF inoreva iyo vesico vaginal kana recto vaginal, ndo dambudziko irori rekubvinza weti kana tsvina nenzira yemwana. Asi dambudziko iri rinogadzirika kuchipatara vachitwa kusonwa kugadzira dumbira irori kana nzira yetsvina.
Vangange vane dambudziko iri kana kuti vanoziya mamwe madzimai nevanasikana vane dambudziko iri vanogona kubatsirika sei pane zvamuri kuita here kubatsira madzimai aya?
Hongu zviripo. Takabatana nehurumende yeZimbabwe kuti tishandire kuzvipatara zvavo. Vanenge vachitakuwana rubatsiro vanokwanisa kutibata panhare dzatinoshandisa isu kuti madzimai vatibate. Vanotumira please call, vanokwanisa kutumira iri message kana kutumira iri WhatsApp panhamba dzinoti 0782640840. Tiyatokororazve 0782640840. Kana kuti 0732833338. Tiyatokororazve ine nhamba dzedu dzinoti 0732833333. Anenge atiedza kutibata tinoreza tikwanise kumufonera iye tindiriti kuti dambudziko ndiro here ratirikubatsira, uyezve anenge auya kwatiri tiri kuona chaabatsirika mukazi iyeye.
Imwe kirinika yenyu yamuchange muinayo inoitwa rini kuti vanhu vafanonyoresa?
Vanhu vari kunyoresa chero zuva nekuti chirongwa chedu chikugadzirisa nezvipatara kuti tivabatsire titoshandisa nhamba yemadzimai atiinawo. Pari zvino takananga kuti muna January 2017 tabatsirana nemadzimai anosvika 6 neribatsiro irwo rwurwe, asi tese patinotsvika tinoti pakangopera mwedzi mitatu tiitavamwe tichingoenderera mberi. Kunyoresa kana wanyoreswa ukaonekwa tine dambudziko iroriri hausiwo usina kurapwa. Saka ndinokumbirisawo kuti kana paina anaro dambudziko asagarire kumba achiti zvinganditorera nguva, kana naye titori nemazita ake nekwaanogara tinotibatsira mukuronga kwedu kuti vabatsirike madzimai aya.
Rubatsiro urwu runobhadharwa here kana kuti rwakamira sei?
Aiwa kani isi tinoti mudzimai ane dambudziko ngaangotumira please call kana kungotumira meseji mari yebhazi yekuvaanogara kuti tinonyepa, mari yekuchipatara yekuti aseno operation, mari yekuti agare muchipatara isi tinobhadhara, mari yekuti iye azotere kumba kwatakamuwana tinobhadhara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Priscilla Mabande vesangano reWomen and Health Alliance kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya dziri kuitika munyika dzemakunakuna, apo tinonzwa vana mai vachinzi vari kurara nevanakomana vavo, vanakomana vachirara nana mai vavo, vana baba zvimwe chetezvo vachirarawo nevanasikana vavo kuvaita madzimai. Zvinove zvinhu zvinonzi nevamwe ndo zvinogona kunge zviri kutadzisa mvura kunaya, nekunge nyika ichingosangana nemamwe matambudziko anokonzerwa nemakunakuna. Muhurukuro yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Swanda. Tirikugamuchirai nemufaro pastudio 7, sekuru Swanda.
Magadi zvenyu vatereri.
Aiwa vateereri, ndoimba vapenyu, varoda kungonzwawo kubva kuna sekuru Sibanda kuti chii chabata nyika.
Tinoona kuti aya mamwe acho makunakuna. Hongu mutsika dzedu pane paisiitwa pari pamaparika pekuti painzi kana kuti ari mwanamukomana mukuru baba vanga ane madzimai akawanda, ndopaitorwa ana mainini kwete mai vako kubereka mutora kumuita chidzimai. Toendewo futi tiri kuona ana baba vari kuti vanoita vanochiva mwana wake mwanasikana. Mweya uyu tiri kuona kuti uri mweya uri kushandiswawo kuno vamwe vari kuushandisa pakutsvaka mari mutsika dzekuti pamwe tinenge takataurwa nzika kuti ndikarara nemukani mwana wako ndokuti ndiite mari. Saka isu tinoti zvikusvibisa nyika yedu isusu, china idzo dzatito dzida mutsika dzedu dzechivanhu kasi dziri kuregererwa zvichiitika zvakadaro vanhu vakataridza
pamataura ipapo kuti makarekare waigona kuti zviitike uchitora ari mudzimai wababa wechipiri wechitatu anongonzi mudzimai wababa wako isinoziva kuti ndamai vako kandai ari mudzimai wababa mudiki munenge nawababa wako ndamai vako chii chaizosvitsa pakuti vanhu vatyore mhiko iyo
tingati mumhiko idzi dzanga dzaisiitwa dzaisiwa nzoitikuwanika pari panonzi pabarika riya pekuti pamwe kuda baba washaya izvi zvaiitwa mutsika dzedu izvozvo pasi wanga usingatiwo kuti unotora mai wako uku kubereka chaiye aiwa hazvisiri izvo matorero ava akuita mazuva ano amwe acho ekuromba makuna kuna kusvibisa zvinotadzisa mvura kunaya
pane vamwe vanogonawo kuita nharo dzekuti aiwa izvi hazvinei nekunaya kwemvura sekuru inyaya dzekuti vanhu vanenge vangotadza kuzvibata
tingati munhu anoita tsika idzo dzakafanana nemunhu anoroya akafanana nenyoka inoruma chaisingai ya saka panofanira kunge munhu iyeye tikanotarisa kana pfungwa dzake dzinenge dzisina kunge dzakamira zvakanaka pane chivanhu chinenge chichiitika chinokupa kuti utse seunochiva kana mwana wako iwo kana mai kuchiva mwana wavo kuti hai adaita murume wangu tinoziva kuti kune mashavi ariko zvavo aya akanga ariko echifambi kasi iro kana shavi rinonyatsokutoziva kuti auyu mwana ya wokuti pamwakarara kana akabatwa neshavi iya
toti zvaitika pasi chigare sekuru sibanda vanhu vairangwa sei vanenge vaita saizvozvo
vaitongwa sevaroyi vamwe vaitotamiswa mudunhu vairipiswa vamwe vaiurayiwa ndivo vanhu vaiurayiwa pachena pakafanana nekuti varoyi tsika yazhinji vaiurayiwa pakajekerere ndomashandisiro ataita mutsika dzedu dzekubvisa varoyi saka vanhu ivava taivaisa futi mugurupu revaroyi nekuti vanenge vachiita zvitadzo mudunhu medu munyika medu madzisha aisitonga nyaya idzodzi wokuti unotoripiswa mudunhu imomo kana kutotamiswa kunzi hauchagara mudunhu iwo wasvibisa wotoripira kana dziri mombe wotonoripa mombe kwashe ya kutenge takutotaitofanira kutoti nyika ngaitochenurwa kana makuna kuna aitika saiwayo pobva tochenurwa
toti vanhu ivava vauyiswa kuzinata nhengo dzenyu dzingabata sei nyaya iyoyo
isu kuboka redu rezinata tingati vakaita saivava isu kuchivanhu tinotsvaga nzira dzapidza mweya wacho iwoyo kuti todzidzimura dzoripirwa sei pocheneswa
vamwe vanoti imi vedzin'anga kana kuti dzimwe nhengo dzenyu dzen'anga kana dzingava dzezinata kana dai vasiri muzinata hanzi vamwe vanenge vaudzwa nen'anga kuti aiwa itai izvozvo kana paine urwere hunobva hwapera kana paine zvakati zvinodai munoti
isusu sesangano rezinata tiri kutorwisana tine nhubowo dzinowanika ikoko inhubu idzi tine vamwe varapo vari kupinda muurapiwa wadziri nhubu tingati mutsika dzedu hatina chikugwe urapi hunonzi hunorara nemwana wako kana kuti unoita chii idambudziko ratiri kusangana naro vamwe vanhu vevachishandisa kana chingava kana nhengo dzemuviri wevanhu hatina chivanhu chinoshandiswa nhengo dzemuviri kana dzinobuda ropa kana dzinodii mutsika dzedu isusu kasi tiri kuzviona zvichibva nedzimwe n'anga dziri kubva kunze kwenyika dzouya ndo dzimwe dzosikokanganisa tsika dzemarapiro atagara tichiita isu muno muzimbabwe
aiwa maita basa sekuru sivanda onekai zvenyu vateereri
aiwa mosara zvakanaka vateereri
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misure inavo zvakare sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hapana kudzokera kumashure paurongwa hwaro hwekuratidzira Vasten Zvorwadza vanotungamira sangano revenders union Zimbabwe vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu apindwa napongwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder rewistek kubva na7pm kusvika na9pm chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1am tasvika kumagumo edu echirongwa chedu tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindevele murare zvakanaka vateereri
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 26 Lwezi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa uhulumende sethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes, imali le ilakho kwethulwa sikhathi siphi?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi wephaliyamende. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iphaliyamende elungisa imithetho eceleni.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo uphakathi kohlelo lokubhodabhoda ekhulumisana lozulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe.
UNkulunkulu alibusise mhlobo zami, ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo.
Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Noki Ncube owePlumtree ngokwenzakala emngceleni weBhambathi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes, ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali? Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wazise kuyona le iviki ukuba uhulumende usezalandela umthetho ekwethulweni kwemali le, lanxa ubesithi kasoze akwenze lokhu. Sokusitsho ukuba kusukela ngomvulo amalunga edale lePhalamende asezabhoda ngendawana zelizwe zonke ebuthanisa imbono kaZulu ngodaba lwama-bond notes. Sixoxe lomela ibhinga edale lePhalamende njalo elilunga lekomidi yedale ebona ngezemali umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokutsho kukathina masa ngoba sike saba i-committee ebona ngeze-budget le mali ike yaba lomhlangano ngolwesibili ekuseni lo mnumzane uChinamasa uminister we-finance. Sithe simbuza ngalowo mthetho, njalo simbuza nomthetho owafakwa othiwa khona owasetshenziswa ama-presidential powers. UChinamasa waphendula engani ngumuntu othi yena lo mthetho bawufakela ukuthi njengoba sikwazi ukuthi umthetho ofakwe ngama-presidential powers will expire after 6 months. So loge amendment ye reserve bank bill ngayenzela ukuthi nga noma lwana umthetho osu expire kodwa kutholakale kulomthetho yabuvela unjani oyabuvela ukukhona ukuthi kube lama lemali yona le yama bond note. So ukukhangelela kwethu ngokuthi ngaphandle kokubana ama challenges asenziwe e high court ukuthi kumiswe umthetho lwana ofakwe eceleni, nga ungasafakwanga eceleni umthetho wafakwa ngumgabe lwana o-statutory instrument, kutsho ukuthi noma ukuphuza kwalowo amendment ye-Reserve Bank Act ungaze uphuze, imali still iyakwanisa ukuthi beyifake phakathina kwe-economy ngaphandle kokubana i-statutory instrument isetwe aside lidale le High Court.
Manje lina njengamalunga edale litheni ngomthetho nalowo lakhona okwenzakalayo, kukhona yini lani elibona ungani njengamalunga lingakwenza?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi wephaliyamende. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iphaliyamende elungisa imithetho eceleni, iphaliyamende yona ikhona ingavalwanga. So ke yikho akade sikukhangelele uyangananzelela njalo ukuthi khona ngolwesithathu amalunga edale lePhalamende amile atshengisa ubaba uChamisa ama aphikisana lokuzama ukuthi umthetho lwana ungeniswe ngesiphangephange uchawi fast track lokhana wakwenzakala emasimini emaplazini ukuthi ungene kususpendwe ama indlela iParliament evele isebenza ngayo kodwa kwasokuthiwa ke asiqaleni sihambeni siye kuzwa ukuthi abantu bathini so ke ilukuze icommittee yebudget lokwabiwa kwezimali eParliament iyaphuma ngomvulo isiyazama ukuza ukuthi abantu bathini ngalomthetho wamabond notes obuyayo njalo owethu umbono esilawo thina abanye ngokuthi akula mali eyake yasebenza ingela ingathembakali ebantwini abayisebenzisayo as long as imali kungela iconfidence abantu abayiba abayisebenzisayo bengayithembi leyo mali kuthi ukuthi leyo mali ayisozihlale ilevalu.
Alo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lecommittee yedale ebona ngezemali ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo uZulu elokhu ethukuthele ngokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes la lanxa uhulumende esithi uzawethula lasikhathi siphi inyanga yonale ingakapheli. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Angliston Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abantu bengathakazeleli imali le.
Abantu kabawathakazeleli ama-bond notes ngoba akhumbula ukuthi ngo-2008 abantu baka bahlukumizela kakhulu ngemali zabo so kabasathembi uhulumende. Ukuthi nxa elethe ama-bond notes lo lawo aza asoze abaqile yini bavuke abantu imali zabo zingasekho kumbe sesithwele amaphepha angathengiwe ongeke wahamba ngawo South Africa uye woda kulabo abantu abaningeke ngasasebenzi so into indaba esebhudini abantu wonke bigeza kula mali kusecirculation bona laba abathe baba nalo i-USDola abanamabhizinisi babandlile imali zabo kazi ngababenki abasecirculate soko afeke ngephele liquidity akula mali ekhona enhandala phakho nalabo abaphezulu omunye lomunye semile kamele abone okungazakaliyo kahle kahle ukuthi wena azaphuma yini
njengoba kukhanya ungani ama bond notes asezaphuma uZulu kaphuzanga yini ukukhonona ngalokho
ye uZulu kakukudala waqalisa ukukhonona akuthi sikhona khona ukuthi sikhuluma ngokulumendo ongalaleliyo vele intando kaZulu sikhuluma ngokulumendo ongelani lokuthi uZulu uthini basebeqalisa bona nabo kwenziwa bomkhankaso yabakwenzayo ngakhona i-ZBC igcwele ngama-adveti basenza imali eningi kakhulu bezama ukuthi ba-build i-confidence yabantu ukuthi abantu babathembe kodwa-ke lokho kwenzakala abantu futhi kaba uZulu uright ngoba kufanana lokuthi umuntu ma eke wakutshontshela kumbe umuntu waziwayo ukuthi ngisena azwakale ukuthi ngisena yena lonke lesanini imali yami yena konke ngapha ndidingele akula muntu ongamthemba angaze akhangaa usihlupholelo olukhona kakhulu ngasibabond not ngokwayo ngoba sekesa ukubona amathenga amazwe aprint imali kodwa uhlupho esihlale i-confidence kasithembi uhulumende angayenza ama-bond notes ngayekinjekele kuvale kungidlili ngani okuzabulala okuzayenza abantu bathine sebehlupheka yikho so abantu baqhubeka bekhankasa noma kuphezulu noma ngakuphuzwanga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umthindo wenze bekwazi abafundi
susenzakala konke lokhu kuyini uZulu asekwenza
kumenge sibone abe-opposition party abe-P F bekuhambisa indaba yakhona ekoti bona be-MDC beqoqa abantu i-ZTTU ka-1 December next week i-ZTTU bela kobulawayo abafuna ama-bond notes ngathi-ke siqoqa abafundisi kukhulume ukuthi ama-bond notes azahlukuluza uZulu kangakanani kanti njalo futhi mhla ka-1 zaba nedalo i-public meeting.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
Langlelo amshweshwe
Namlela nampa bafube mbula
Ikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama nguntungameli inkomo Lamhlanje sikombimba ePlumtree njalo sixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube ngokwenzakalayo emngceleni weBambazi Baba Ncube ngiyakwamukela kuhlelo
Yeyintungameli siyabingelela linjani kona ngapha eAmerica
Hayi siyaphila kunjani kona ngapho kombimba njalo lithi kwenzakalani kanti boda yeBotswana leZimbabwe
Okwenzakala ngapha bekulomhlangano unamili ngeWednesday lapha sakhoza ukhansile esitshela lapho ukuthi ngoba eboda lapha igame yakhe ithathele impahla ezinengi awazi kuthatha amagwili lama-orange manje ukhansile besitshela ukuthi sokukhanya sokubolile ku-warehouse izimra ya approacha ukhansil ukuthi icela ukuthi ibe le ndawo efuna ukulahlela khona izinto zona lezi ezivolileyo yikho ke ukhansil bekuchasisele ukuthi hhayi yena ngokwakhe kuhle wabatshela mpela ukuthi khona hhayi makuwukuthi khona lezi ezinye izinto elizithathayo zazo zizothengiswa la nga-right but makusiye harale thwalani konke la magwili labolileyo liye harale
Lokhu ikudla okuthathelwa abantu abangena lakho bevela kubo South Africa le Botswana.
Yey, ukudla phela ukuthi ngoba abantu basitshebo nje, yazi uyakuzithwalela uma lighter bebuya lakho nje uzokudla noma eBotswana uthwele uyakuyithathelwa.
Ukhona bathi bekuthatha ukudla lokhu bekuthathela abantu bebengela njongo lakho na bebengakwazi ukuthi kuzadingakala ukuthi bakulahle.
Kuthi ukuthi phela into yaseZimbabwe ntungamini mina ngibona ngathi okunye kuba lo mhawu othize just nje uyazibepho ukuthatha nje uyazi mathi sikubona ngamajelasi athize esiwanazelelayo ngangoba ma esokubabolela sokuse ngoba bebekwazi vele ukuthi ma bethatha into ezinje bezibeka ku-warehouse zizabola so iyouth yakhona ukuthi bebathathele zibole sebefuna ukulahlela futhi semplate endaweni yethu kunukele thina kutho ukuthi angezinye indlela kulo mhawu othize njalo labantu abasebenza laphana eboda ngabantu abaziphumela kwezinye indawo yabo
sike sabona njalo izulu lisenza umonakalo omkhulu ngeviki edluleyo khona ngapho likhugule imizi embalwa umi njani umumo kwamanje
ntukamili imvula iyenze enye into enzima khona lapha especially kuqale esibudana khona lapho kundawo ukuthi asesibudana kusejithume kodwa lapho esikhona ngapha hhayi lingcono line okunye okumangalisayo bathi belisina ngamatshe alingana lesibhakere abulala amawindi babulela inkukhu imbuzi hhayi imizi ihle yahamba so kodwa-ke esikubongelayo induna lo-councili bazamile lo-MP lo-DA ngibona ngathi iripoti ngihambise ukhansili lenduna ngoba hayi induna ekhona kulezi usuku umbimba hhayi ngingazathi yindoda bazamile baphiwe amatende besikhona ngolwesithathu sithengisa baphiwe lezi ngubo lokudla lamasepa babuya induna mina into ezame ukungichaza iyenze le sintu kuhle kwakhitshwa umuntu waya komanyanga wayabika okuyikho kuqhakathekileyo ukuthi ma kule ngozi kuyebikwa ngoba soke sikhathi ma singanazulu sihamba siyekuthweni but ma sesile ngozi izulu seline kakhulu kasikwazi ukubika kodwa-ke induna ikwanisile ukwenza lokhu ikhipha abantu bayabika
hhayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
alami ngibonge kakhulu ukuthi kodwa sizamele ukunikeza nama-advise ngibosicontacta ngoba kuba lama-problems amaningi ngapha kuthole ukuthi siyahlela ukuthi sizabika njani
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngugama
namle
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 605 lo 156460 la ku 136860 kilohertz lela konja lokusithola ebulenjini ku be internet kukhele ethi www.voandebele.com. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo uxolo lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Raphael Khumalo ongomunye abathi yibo inkosi yamandebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyabonga kani.
Kuyini okubangele ukuthi ubhodabhode ngendawana zelizwe? Sizwa kuthiwa kukhona lapho oke wafika khona ukhulumisana loZulu.
Ah, kusukele kuba abantu yibo abele sifiso bona yibo abazigoqileyo ezigabeni zona lezi esesifike kuzo ukuthi baze kuzwa inkosi yabo ikhuluma phakathi kwabo lokuzagxoba ezindaweni zabo bakubeke ngaleyo ndlela. So ngasengiresponda ke mina to their call.
Okokuthi okwakatheso sufike kweziphi indawo?
Ye, ayisiyo nto eqale kudala. Abantu bakhona kusungulele ebantwini abathize ababekhona ngomkhosi wegadade. So last week besiselowagwelo izolo besisenyama yendlela.
Ya, ungasitshela ukuthi lapho ohamba khona bakwamukela njani?
Aba namukela kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Abantu baphakathi bokuhlupheka kanti okokuthi abantu abaningi ikakhulu bona laba babe bekhuluma izikhiwo abakuzwisisi ukuhlupheka abantu abadlule khona. Abantu baphakathi kokwesaba, bayehluleka ukukhuluma inhlupho zabo ngoba besesaba. Abantu baphakathi kokuyanga, abantu bagcina izintandane, izinto zonke ezingadingekiyo zona lezo ezenziwe ngabomo. Ngakho nxa umuntu efika esazi bekhangela ngoba ngabantu ababaziyo ubukhosi lokuthi ubukhosi kumele bube ngobabantu, babe bezwisisa ukuthi finally ekugcineni uNkulunkulu seze wabazwela. So bakhuluma inhlupho zabo balandise, kwesinye isikhathi kuze kube nzima lokuthi usuke masinya ngoba umuntu ngamunye ngamunye uyabe efuna ukukhuluma akutshele libabili inhlupho zabo.
Ngobani kakhulu abakwamukelayo njalo abaqoqa konke okuyaba kusenzakala?
Abantu ngendlela abaqoqana ngayo abafuni kakhulu ukuvezwa ngoba ngabantu, abantu baphile kwesabeni. Kuningi bethuselwa, kuningi betshaywa, bakubona ukufa kwezihlobo zabo labo badlile ekutshayweni. So bayakusebenza nje belesi fiso sokuthi lokho asebekubonile lalokhu asebethembele kukho sekufikile kubo, sebefisa ukuthi abanye abantu bayizwisise leyo ndaba ukuze bayixhase ibe ngeyabantu abaningi kuze kube lethemba ebantwini. So kuba lenkokheli ezijiyeneyo ezezigaba labantu, kodwa kuvame nje ukuthi kusungule ngabantu bese betshelana lalwana, batshelane lalwana, bacelane labathungameli babo ukuze konke kube kuhambe kuhle kube semthethweni ngokwendlela imithetho yakhona lapha ephethe ngakhona. Kodwa kuyabe kungabantu nje izakhamizi kwezinye indawo besiqale khona bekungabantu nje abangabathungamele ngendlela yabo yokuthiyana, baqoqa bona abathungameli labo. Kodwa saphuza njalo kuyafika ngoba sasuka sanahleka and sanahlekelwa i-more than 2 hours sesiphinda sesibuyela emuva singikhona seyaqalisa uhambo. Safica abanye abantu sebengani abanye sebehambile ngoba babevelele ezindaweni ezikhatshana. Kodwa esabaficayo sabafica babakuhle.
Labo ke abathi bona kawusuyo nkosi yoqobo, bona bathini nxa bebona usukhulumisana loZulu?
Angikwazi ngoba abantu baneenjongo zabo abafuna ukuziseza. Mina okukini ngihlutshwa kuphela into umuntu omningi ongezala yizwisise ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakamthokazilabo. Ukuhlupheka kwabo uyakwazi, ukubonile, okunyakukhulumeki. Mina le ngikubonayo, le ngikuzwayo, engikukhangeleyo, bengikuzwa ebantwini bekukhuluma okugcwele lokwesaba osekubaparalyzile, wabenza bangenzi lutho uNkulunkulu lokho ukukhangela ukufaka enhlizweni yami ubukhosi bonke lobo abantu abakhuluma ngabo esithi hey lo kayishiyele bona yibo yibona yibo bazafaka ngesikhathi sabo bathi bathi kunzima ukuphendula lokho kanti ngoba abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo mina ngihlutshwa ikuhlupheka kwabantu injongo enkulu emoyeni wami engafakwanga yini efakwe nguNkulunkulu ikuthi ufuna uyangisebenzisa ukuthi kumele abantu laba bakhululeke kungakhathalekile ukuthi imbadalo yakhona kuyini ngoba abantu laba kayisiyo indaba yami kayisiyo yokutshona ngixokozela ngokuthi inkosi zizani inkosi yasobani ngoba ayisikho lokho okumgqoka lokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngiyabonga Gandhi Mbonga labalali abe Studio 7. uNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Ngiyalithanda ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo. Ukuze likhululeke kudala lacindezelwe. Kusukela ngezikhathi zabelungu alisayazi lokuthi into yakuthiwa yinkululeko kuyini. uNkulunkulu selecebe likhulu ngani. Uceleni khona lokho kuNkulunkulu.
Hayi, lathi sibongile.
Hayi, ngiyabonga ukukhulu kanti. Sesikubusisa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Khumalo abesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga
Siyalambulela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana. Eye Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula udaba lokuswelakala kwamanzi.
Ukuswelakala kwamanzi kuyathinta kakhulu omama ngoba yibo abaphekayo abawayithayo and uthola khonapho ukuthi emalayinini khona lapho kulokufuqana sokulalabo abazibekayo abajaha abakhulelayo ngala msebenzi otholwa beyibo angwasebabekhethwe ngubani ukuthi babeyibo abanikazi besibhoranini kompana uyathola ukuthi sebengenisa amantombazane sokukhonjwana sokusiba lezizise ziphuma khona lapho ngemva nesitiyeni ngalezi khathi sebesikhangela ukuthi ubani uzithwelile sekukhulunyathanise esibhoraneni ngisangathi ngapha so kompana kuyahlukumeza umama ukuthi umuntu uyabe sefuna amanzi khonokho ukulayinela ukuze uvuke ebusuku kwezendawo uyathola ukuthi ona impombi ziphandle kuyafaka abantu ezingozini konkena omama lamantombazane engozini sesikhangela futhi wena ukuthi uvamile ukuthi abantu bezincede lapho izinto leziduzo kwamaganga sesikutholile ukuthi wena uthi umntwana udlenguliwe besiyazinceda egangeni nxa ukuthi asasebenzisa amathoilet ngoba kusaflashele so udubo lamanzi sibililuthwalisa nzima abantu bonke kakhulukazi omama lamantombazane abayibo abakhangele ngezemizi lalapho kugulwa khona okunye esinanzelelayo kube kwawalemfa futhi imfa abantu abuthene amanzi akula manzi kuyahlukumeza konkeyana so ngizi indaba ezikhona endabeni zamanzi ukuthi omama imithwalo yabo iba mningi kakhulukazi bathi singakhalela vele ezomnotho wena mangahle sifunga uyathengisa awula manzi endlini so kumele ubone ukuthi ngizahamba ngiyethengisa kumbe ngiyechitha ithuba lami ngisesibholaneni so into ezikhona zenezo ezigqukumeza omama
ye ezibhoraneni lapha indwendwe lezi ziyahamba yini
abantu batshona bemile ngoba ngathi esingithengi ngidlula ngisiza ngapha emsebenzini ekuseni ngidlula ngithole even ngathi izolo ntambama ngithengi ngidlula ngathola amaphele layenile ngale old amaphele layenile namhle sengiwadlele ekhilanini ongangukuthi iwater bowser lawo kayibuyanga ngoba ntemba babuza abantu bathi ayi city council kayibuyanga ngathi so liyina bathi ayi uchia fornapha yabela ukukhangela ukuthi bengajoni so abantu konkana amanzi ka-east council lamabhawuza ahambisa kahambisi ngesikhathi uye esibholaleni izigqali zakhona uyathola ukuthi amanzi akhona kuthiwa akakagobhozi manini uyathola ukuthi omunye ulamaphela ngufayifi omunye usekuchuzeni kwelayini belekhoyithela bele udubo oluhluphayo kakhulukazi nakuyaqondiswa abafana laba batholakala beyibo omakhonya izinkunzi zesibholaneni ukuthi abantu balayini kuhle beziphathele amanzi kokuhluphayo khona ngoba yathola ukuba ulongeniswana khonkeyana ukuthi ayi ubani ngiyamazi ubani ngifuna ngikhombe ubani kwathini thini yikho okuhluphayo khonaphana but amanzi nalazi namabhawuza yebo ifikanse ningathi yazama kodwa hayi akweneli ngoba iyeqisa yathola ukuthi abantu baselayinini lamapheyila lamaonxa amapheyila abo abantu ibhawuza ingabuyi
lina kukhona elizakwenza ngalolu daba njengenhlanganiso
okukhona ukuthi kathi sibe sikhulumisa nalamakhanselazi ukuthi khona babone ukuthi ama-boreholes asetshenziswa njani ngoba ifuna khona kulo dubo kakhulukazi lokuthi khona nxa i-city council iletha amanzi ibone ukuthi iletha ngomlayini amabhawuza ngoba khona ukuthi bafika njengokuthi maybe behambe emafletini uthola ukuthi wonke umuntu sekuya khonapho sokuthwala kodwa ngathi maybe ilayini leyo yama-14 ibhawuza leyo ngeyama-14 lama-13 lakhangelenelilaphathathaneni uzaba le order kathi siyathola ukuthi bafika egceyeni wonke umuntu sebuya sokusiba le diboroni and khona ma kulokufuqana okunjalo omama labantwana kakhulukazi ngiyayenzele kakhulukazi abantwana ngoba yathola ukuthi balama-5 litre bayakuphusha elayinini kodwa kuthambuza umntwana ukuthi ngani ubuyile mhlawu logogo ugogo kasayinele isinyawo zibuhlungu suzama ukuthi lawo mkhele uba buhlungu phana kuyahlukumeza abantwana sesikhangayela ezikolweni futhi abantwana amazi nalife hamba esewathola nzima ngendlela abantwana baphinde bayathathe bahambe lapho esikolweni uma ngokuthi ngakwenzakala i-city council ibone ukuthi ezikolweni njengoba izikolo zisavuliwe ibihamba maybe ngelanga lebhawuza iyethela esikolo ukuthi abantwana bengathatha amanzi ezindlini babuye lawo emkhaya
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oliphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi ke siyabonga sithandekile. Siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali olivalelisayo igamango Chris Gande ngisitha sidibaneni njalo kuvikezana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.